This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 5, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire, nichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mwanakomana wemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, Russell Gorereza, anobatwa nemhosva yekuuraya munhu mutsaona yemumugwagwa.
Vaimbovesa chigaro vechidiki muzano PF mudunhu reHarare vaJimu Kunaka votorerwa midziyo nechikonzi mushure mekutadza kubhadhara munhu wavakarova muna 2008.
Zvipangamazano zvemuAmerica zvoyambira vaBarack Obama kuti vasabvise ziso ravo paZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mwanakomana wemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, Russell Gorereza, nasi yabatwa nemhosva yekuuraya munhu mutsaona yemumugwagwa. Mutorodi wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Russell Gorereza anove mwana wamai Grace Mugabe wavakaita nava Stanley Gorereza avo vaimbova wing commander kumauto emuchadenga vasati varorwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe amiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi achipomerwa mhosva yekutsika munhu nemotokari akafa. Muchuchisi wenyaya iyi muzvare Venenzia Mutake vaudza dare kuti Gorereza uyo ane makore makumi matatu nerimwe chete aityaira motokari yerudzi rweBMW muna Samura Mashau muHarare musi wa23 kukadzi gore rino paakadhuma munhu akabva afira pakarepo. Mushakabvu uyu haana kutaurwa zita rake mudare. Muzvare Mutake vati Gorereza aimhanya zvikuru zvakakonzera kuti atadze kumisa motokari yake paakaona munhu achipinda mumugwagwa. Musungwa uyu uyo akarariswa muchitokisi nezuro auya kudare asina gweta ndobva abvuma mhosva yaanga achipomerwa iyi. Mushure mekubvuma mhosva iyi Gorereza abva akumbira ruregerero kudare pamusoro pekukonzeresa rufu rwemunhu uyu watisati tazivana nhasi kuti ndiani. Zvichakadai mutongi wedare vavakai chikwekwe vatura mutongo wekuti Gorereza abhadhare faindi yemazana masere emadhora kana kuti apike mwedzi miviri mujeri mushure mekumubata nemhosva yekutyaira motokari zvisina tsarukano. Vatiwo vaona zvakakodzera kuti vamupe mutongo wakareruka nepamusana pekuti munhu asati ambobatwa nemhosva uye munhu ane mwana mudiki waanochengeta mushure mekunge arambana nemudzimai wake. Mushure memutongo wavachikwekwe uyu Gorereza asumudza ruoko zvakare mudare ndokukumbira ruregerero zvakare. Mune imwewo nyaya chikwata chevemabhizimusi chekuAmerica chiri kushanya kwemazuva maviri muZimbabwe chinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yatevedzerwa kuitira kuti vanoda kusima mari dzavo muZimbabwe vaite izvi vakasununguka. Chikwata chekuAmerica chevanhu vanomwe cheCorporate Council on Africa ichi chiri kutungamirirwa navaPhil Dillon avo vaudza vatori venhau kuti kutevedzera mutemo chinhu chakakosha zvikuru. Zvataurwa navaDillon zvatsinirwa navatinashe Rwodzi vanove mutungamiriri wesangano reAmerican Business Association of Zimbabwe.
Kwese kwese kwatinofamba tichikurudzira vemabhizimusi kuti vauye muno, nyaya yekutevedzerwa kwemitemo inyaya yavanokoshesesa zvikurukuru. Isuwo mukutaura kwedu nehurumende inyaya yatinopawo kuhurumende kuti inyaya inodikwa nevemabhizimusi kuti vaone inofamba zvakanaka nokuti hurumende weiri kutikurudzirawo tishanda pamwe chete.
VaDillon vatiwo hurumende inofanira kutarisa zvakare mutemo wekuendeswa kwehupfumi kuvatema vachiti mutemo uyu unokonzera kuti vekunze vane mari vasade kuzosima mari dzavo munyika. varwodzi vati chikwata chekuAmerica ichi chakasangana nevakuru vakuru vemuhurumende vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazeya nyaya dzakafanana neidzodzi. VaDeLeon vati pane mukana wekuti vemabhizimisi vekuAmerica vanogona kuzosima mari mune zvemigodhi, kurima pamwe nekushanyirana, asi havana kutara nguva yekuti izvi zvingaitike rini, vachiti vari kuda kunyatsonzwisa mafambisirwo ezvinhu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the voice
of America. Vaimboisa chigaro vevechidiki muzano PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka varamba mashoko ari kubuda ekuti vakatorerwa midziyo yavo yakawanda nechikonzi mushure mekutadza kubhadhara mari inoita zviuru zvina zvemadhora zvavakanzi nedare vabhadhare kuna vaPrince Jack vavanonzi vakarova muna 2008. Vakunaka vanoti chakaitika chete ndechekuti chikonzi chakasvitsa mapepa ekuvazivisa kuti vachatorerwa zvinhu zvavo nemusi wemuvhuro svondo rinouya kana vasina kubhadhara mari iye. Vanoti vari kupikisa danho iri uye vatuma magweta avo kuti apikise nyaya iyi kuburikidza nekukwikwidza kudare repamusoro reHigh Court. Gore rapera dare rakawana vakunaka ava vanonzi vaitungamira chikwata chechipangano vaine mhosva yekurova nekukuwadza nhengo yeMDC vaJack muna 2008. Nyaya iyi yakazopinda mudare muna 2009 asi vakunaka havana kuenda kudare iri izvo zvakazoita kuti gore rapera dare ripe mutongo wekuti vakunaka vabhadhare mari iye. Asi vakunaka vanoti havana kumbobvira vawana magwaro aivadaidza kumatare edzimhosva uye vari kuramba kuti vakarova nekukuwadza vaJack. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehofisi yechikonzi yaDeputy Sheriff. Ngatinzwei hurukuru yataita navakunaka pamusoro penyaya iye.
Ndinoda kuti ndijekese panyaya iyoyo kuti ini handina propati yakatorwa naDeputy Sheriff. Kumba kwangu zvino zvangu kupa kwangu zviriko zvakakwana zvazagara zvakangoita misi yote.
Asi pane hurongwa here hwekuti vehofisi yaDeputy Sheriff kana chikonzi vauye vachitora zvinhu zvenyu?
Ya, ndaine mapepa ndakaona akabva kusiiwa kumba kwangu marimwe zero. Vachitiwo ndine munhu wandaifanira kubhadhara $4,000 yake ari kuclaima iye kuti ndakamurova ini 2008 usiku ndiine vamwe vanhu vandakanga ndiinavo. Asi chinondishamisa panyaya iyi ndechekuti ini wacho handina kubvira ndakambosevhwa mapepa ekudanwa kudare kuti nyaya iyi igotongwa ndiripo. Ndiri kutonzi yakatongwa ikapiwa judgment ini ndakadefaulta handina kukwanisa kuenda kudare. Asi handina munhu wandakaona akauya kuzondisevha mapepa ekuti ndakanga ndichidiwa kudare. So nekudaro ini ndaona mapepa auya ndakanga ndikatyamadza kuona mapepa iwayo achisvika. Zvinova zvazondipa kuti ndiinstructe malawyers angu kuti vafaile mapepers kuHigh Court erecision of that decision yacho yakatorwa iyoyoyo yejudgment yakapiwa ini ndisipo.
Saka pane mhinduro here yati yapiwa gweta renyu pamusoro penyaya iyoyi?
Handisati ndapiwa mhinduro, ndichapiwa mhinduro mukupera kwezuva.
Asi iyo nyaya yemunhu ari kuti makamurova uyu, chii chakatora nzvimbo vakunaka?
Handitomuziva munhu wacho kana chiso chake, handitoziva kuti ndiani. Chinondinetsa ndechekuti kana munhu wakarohwa 2008 sei asina kuenda kunoripota kumapurisa, nekuti kurova munhu munyika ino yeZimbabwe is a criminal offense.
Vanga vari vaimbowesa chigaro vechidiki veZanu PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. Tichiri muZanu PF, Politburo yeZanu PF yambomisa nhasi vanhu makumi matatu nevapfumbamwe kuva nhengo dzebato iri. Vamiswa ava vanobva matunhu matatu eBulawayo, Mashonaland West neMatabeleland South. Nhengo makumi matatu nenomwe dzambomiswa kwemakore maviri uko nengo mbiri vawebster shamu nava Sylvester Nguni vambomiswa kwemakore mashanu vamwe vambomiswa basa vanosanganisira vakalista sintlovu vekubulawayo vakindness paradza vekumashonaland west pamwe nava andrew langa vekumate bedland south nevamwe
direct from washington the voice of america
Makateerera ku Studio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muNigeria vanoti vanhu vanodarika makumi matatu vakafa nezuro zvichitevera kuputika kwebambo muguta guru redunhu reAdamawa reYola. Guta iri riri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kweNigeria uko kuri kuvhiringwa nemabasa echikwata cheBoko Haram. Zvinonzi vamwe vanhu makumi matatu nevasere vakakuvarawo muchiitiko ichi uye vari kurapwa muzvipatara zviri mudunhu iri.
Mukuru wemapurisa muPakistan anoti vanhu vasere kubva pavanhu gumi vakakandwa mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekurwisa murwiri wekodzero dzevanhu uye akakwanisawo kuwina Nobel Peace Prize Malala Yousaf pamusana pemabasa ake ekurwira dzidzo yevanhukadzi vaburitswa mujeri. Vasali Marwati, mukuru wemapurisa muSwat Valley, vaudza masangano enhau kuti varume vasere ava vaburitswa mujeri nepamusana pekushaya uchapupu hunovaroverera nemhosva. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vakatumira nhumwa dzavo kuZimbabwe masvondo apfuura varikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe sezvo zvinhu zvichizogona kuguma zvaita manyamamire nerongo munyika muchiita kurwisana. Muyambiro yakanyorwa nechipangamazano musangano reCenter for Global Development vaTodd Moss pamwe navaJeff Smith vanoshanda nesangano reRobert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights vaviri ava vanoti Zimbabwe inofanira kuiswa mubhodhi rinotarisa nyika dzinotyirwa kuti dzinogona kuita mhirizhonga muhurumende yavaObama. Bhodhi iri rinonzi Atrocities Prevention Board. Asi ko Zimbabwe ingapinde sei apa? VaMoss navaSmith vanoti ukaona gudo ratotama hobi ziva kuti mubvumbi wabvira kure. Vanoti kurwisana mapato ose ezvematongerwo enyika, kupambwa kwevanhu uye upfumi hwenyika wananga kumawere, zvinhu zvinogona kuitira kuti Zimbabwe isagadzikane. Kunyange hazvo kuine nyika dzine hondo dzakaita seSomalia, Iraq, Syria, Ukraine neNigeria, vaviri ava vanoti zviri nani kuti Zimbabwe igadziriswe zvinhu zvisati zvasvika pakaipa. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanotenda kuti zvinhu zvasvika pakaipa muZimbabwe.
Unoona chinoita kana panhu pamboita sekuti paita mishonga yeupfumi zvakadai. Munombofunga kuti mabata vanhu kumeso kuti tibhona sweni tichakupai. Asi chasvika panguva yekuti zvichapera zvese izvozvo, mozoita sei? Makambani ari kuvharwa, hapana chiri kufamba, kuminda kwacho vanhu vane nzara. Muchazosvika panguva yekuti kana kuti kubhadhara mupurisa chaiko munoshaya. Saka mune makazvisikira moto mega, zvinova ndizvo zvinhu zvatioda kuti isusu hazvifaniri kuva zvinyika. Isu hatidi kumhirishonga munyika izvi, toda kuti nyika ifambe zvakanaka. So izvi zvindo zvichatenge zvoitika.
Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori mukuru webato reMDC Renewal Team vatendai biti avanotiwo munyika hamuna kumira zvakanaka zvachose.
Chiri papa mukoma Blessing ndechekuti vakomana vezana ava chikwambo chinofidza on blood. If you look history yavo yese, there has to be blood, blood has to be shed. Hatina runyararo ratakambotitaitawo nevakomana ava. So mukatarisa after independence takaita gukura hundi, takaita violence around land reform, takaita violence yemai election kunyanyanya 2008. So what is happening now? Hondo yamina mamanje, because number one zvekuba zvazvishoma, madiamonds akusina, vakaba vakapedza makambani anangu achikorera mari vachiti nyamari avhari avharika zviri kubuda kuminda hakuna. Saka pekudya papashoma, saka vaakurwisana manje. Mhepo dzakwira pangu rakamoto kamuperevere chete kanoita spark.
Gweta uye vari nengo MDC inotungamirwa na vawashman Ngube va David Coulthard vanotiwo Zimbabwe injodzi yakamirira kuitika nekuti kurwisana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kurikuramba kuchienderera mberi. Asi nengo yeZANU-PF Politburo vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti muZimbabwe mune runyararo uye America ndiyo inoda kuti zvinhu zvisagadzikane.
Comrade Zulu, zviroto zvinoramba zviri zviroto. MaAmericans akanga achirota kubva 2001 vachisa masanctions kuti vanhu vachamukira hurumende yavamugabe. Hazvina kuitika since 2001. Hazvii zvakaitika.
Vamangwana vanotiwo nyaya yekuti ndiana achatsiva vamugabe harisi dambudziko.
Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Nyika yedu ine constitution inotaura kuti kana vamugabe voda kunozorora, mutungamiriri anosarudzwa sei. Vanhu vanovhotera mutungamiriri wavanoda.
Vamos navaSmith vanotipo masangano akaita seUnited Nations neAfrican Union anofanira kugara akatarisa zviri kuitika muZimbabwe uye kuyeuchidzawo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe muhurumende yeZANU-PF kuti kutyora kodzero dzevanhu nekuita vanhu kafira mberi inyaya dzinouya nemurango wakasimba.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. chirikutarisa dambudziko rakatarisana nevanotengesa mumigwagwa zvichitevera nguva yavakatarirwa nehurumende yekuti vange vabva mukati memaguta avanotengesera panosvika mvuro wesvondo rinouya.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzemitambo. Upenyu hweshamwari dzevari kusiya basa semutungamiri weFIFA vaJoseph Sepp Blatter wapinda paromana nzombe vakawanda muZimbabwe vachiti vose vaidyidzana navaBlatter vasiyewo zvigaro zvavainazvo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya iye.
Upenyu hwevese vane chekuita navaBlatter hwamira netambo. Veruzhinji kubva kumativi mana ese enyika vachiti vanofarira kusiya basa sezvakaita mumwe wavo. Mukuru wedzikwa vakabhedhuve ndiwo mumwe wacho vateveri nhabvu vachiti vadhuve havafaniri kumirira kudzingwa basa asi kuti vanofarira kungoregedza vega sezvakaita shamwari yavo. Vadhuve vanga vari pedyo zvikuru navaBlatter zvekuti vakabuda pachena panguva yesarudzo yemutungamiri weFIFA kuti vanga vachiisa vhoti yavo pana vaBlatter. Muteveri mukuru wechikwata cheDynamos vaAdam Makombe vanoti kuenda kwavaBlatter ndiyo nguva yanga yakamirirwa muZimbabwe kuti vadhuve vadzingwe.
Zvavanga vakamirira vomuno ndofunga atora zitanze kuti hazvitori nguva kadzibeti unenge atotaura egawo kuti ndabuda nekuti akanyatsogudzikana kuti munhu wakanga akamirira akaona aka kuti zvandinoita zvichitsotsi naiyo zvanga achiita muno zvichitsotsi.
Sangano reZipa Council iro rinosarudza Zipa Board kusanganisawo mutungamiri wenhabvu muZimbabwe richasangana mukupera kwesvondo rinouya kuti vaone kuti nyaya yavadhuve inofambiswa sei. Sangano iri rakambobvisa vadhuve pachigaro masvondo matatu apfuura asi veFIFA vakaramba izvi vachiti zvave zvichiri pamutemo. VaAndrew Rhodes avo vanoti vanotevera chikwata chemaWarriors vanoti munhu wese anga ane hukama navaBlatter anofanira kungosiyiswa basa.
Chinodikwa kuti tibvise vanhu vanga vane hukama navaBlatter nekuti bhora redu haringakwanisi kubudirira kana vakaramba varipo.
VaMakombe vanoti vadhuve vanga vachidzinga makambani anoda kuita mari vachitivo kuenda kwavo kunokwanisa kuunza sanduko huru munhabvu munyika.
Kana kadzibeti dhuve achinge aenda tinotanga kuuya masponsa tinoziva kuti vakamirira nekuti iye anga achizviita munhu ane mari saka vanga vachirega kuya chiti timboona mari yake tinoshanda sei yaramba kushanda bhora now develop.
Alois Kunjira uyo akambotambira chikwata chemaWarriors anoti veZipa Council vanofanira kuita chisungo nemupindo. Zvakamira zvakadai makunda neCastle Lager Premier Soccer League apinda munharaunda yegumi nenhatu Pick n In ichitungamira. Pick n In iri kusangana nechapungu iyo iri pachinhano chechina. Chapungu tiri kubvira moto zvekuti veruzhinji vari kuwanikwa vakananga kugweru kuti vaone kuti mutambo uyu uchatambwa sei muAscot Stadium. Munyamunga Stadium Dynamos iri kusangana neZPC Kariba. Vatsigiri veZPC Kariba vari kuti kutonga kweDynamos kwakwana sezvo tiri kunyadzisa muAfrica vachitivo gore rino heravo kunyange hazvo vasiri kutamba zvakanaka pari zvino. asi vatsigiri vedynamos vanoti aya maroto chete vaerasmus mukandawire vanoti dynamos inotora zvekare mukombe gore rino vamukandawire vanowedzera kuti murayiridzi wavo vajesman gora vanofanira kushandura zvinhu nguva ichiripo kuti izvi zviitike imwe mitambo iriko mukupera kwesvondo yakamira seizvi Highlanders vs Zaumine Triangle vs Cholocho Pirates Cape United vs Slam Lily Papalos vs Wawa Wange vs HC Platinum Dongo Somius vs Harare City mumutambo wecricket vanotungamira mutambo uyu varonga miserendende yemitambo mitanhatu yakateverana nedzimwe nyika kunyange hazvo vaine zvikore zvinosvika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora mutambo wega wega kurutora mari inosvika iyo mamiriyoni maviri emadhora asi sachigaro wesangano iri vawilson manase vanoti mitambo inofanira kutambwa vachikunda zvimwe zvikwata kauya muzimbabwe vamanase vanoti kekutanga pamakore gumi apfuura zimbabwe ichawana zvikwata zviviri chevechidiki nechevanhukadzi chashanyawo muzimbabwe gore rino risati rapera kubva kuengland ndakamirira studio 7 muharare ini michael kariati
mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeamerica
United Nations Security Council yakabuda nezvisungo zvinokomekedza nyika dzose pamwe nemasangano ari muhondo kuti kodzero dzevatori venhau dziremekedzwe munzvimbo dzose dzine kurwisana kana kukakavadzana
chisungo chesecurity council chinotiwo kusununguka mukushanda kwevatori kwenhau kwakakosha mukuunza gutsa ruzhinji uye chinokurudzirawo nyika dzose kuti dzione kuti vatori venhau havasi kumbunyikidzwa mukuita mabasa avo uye kusiya vatori venhau vachiita basa ravo pasina kuvatyisidzira
chisungo che2020 and 222 chakatambirwa panguva yemhirizhonga yaiitirwa vatori venhau pasi rose yanga iveramba ichiwedzera kusanganisira kuurayiwa kwavo vari pamabasa kupambwa pamwe nekukandwa mumajeri
vachitaura kusecurity council mumiriri weamerica kuunited nations amai samantha power vakataura pamusoro pemutori wenhau uye ari mukuru wesyrian center for media and freedom expression mazin dawish uyo ane sangano rakaburitsa kuurayiwa kwevanhu nehurumende yava Assad musiria vadawishi nevamwe vavo vaviri hani zitani nahussein garia vakasungwa vakaiswa mujeri muna 2012 kutonga kwavo kwambomiswa kanokwana makumi maviri nemana amai power vakataurawo kuti vatori venhau vari kunetswa kunyange hazvo munyika dzimwe dzinenge dzisina hondo vakapa semuenzaniso kukandwa mujeri kwevatori venhau vapfumbamwe muethiopia
nechisungo che2222 amai power vanoti pasi rose rakaratidza zvakakoshera kuchengetedzwa kwekodzero dzevatori venhau pasi rose vakati masangano nedzihurumende dzinoramba dzichityora kodzero dzevatori venhau dzicharangwa zvakaomarara
makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc
yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu matext message nemawhatsapp pamwe nemashoko amunotitumira pafacebook yedu yevoa shona
tinodzokorora zvakare facebook page yedu voa shona udzai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu
tinofarira basa renyu mundimhoreserewo hama dzangu kuhurungwe dzinoti tinashe mangoya tinashe matenga Nice Dokondo naBrian Mandu kuwange munyori wekutanga uyo asina kuisa zita rake Blessing.
Mwanotiwo ndini munyaradzi Tablin Marumba pa3.2 Brigade. Vakomana basa munogona mundifarisirewo amai nababa vangu Mr. and Mrs. Marumba pane dziwa uye tanatswa tino naAlicia mukoma wavo ndakasimba kuno.
Mumwe anoti makadi Studio 7 team. Ii, kuno kuZimbabwe vamugabe nezano PF vauraya nyika. Ndinoti tsvangirai neMDC musadzokera shure varume. Tatarisira kusunungurwa nemi. Ndini shumba ii kugokwe chireya.
Maswera sei vakomana nevasikana nepenyuro yeruzhinji. Ina handisi kufara neurongwa wekudzinga mavenders mumugwagwa. Mavanotengesa izvo zvinhu zvakaita manyamamiri nerongo muZimbabwe. Shua, takaresha pekuvotera, ndini mukanya Adala anyora pa Facebook page yedu.
Mumwe anoti makadiko Blessing na Jonga, ndinoti basa munogona vakomana, ndini muteereri weStudio 7 kuda kwashe Nyangwema. Ndikwazisirewo vanhu ava, mudzimai wangu Mai Richard, baba vangu Mudara Hobo, vari mubhuku rekwa Buseta kunyanga, ndichiti forward never backwards.
Aiwa, nguva yedu atereri ndiyo inenge yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba mbozha dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu. VOA Shona ndiyo Facebook page yedu. Mubva matifarira, tinotenda.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitika muupenyu hwedu. Email address yedu studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
Nako kambo vuma kubva kuna senior superstar Oliver Tukumtukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro yenavo zvakare.
Mwanakomana wemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, Russell Goreraza, anobatwa nemhosva yekuuraya munhu mutsaona yemumugwagwa.
Vaimbovasa chigaro vevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka votorerwa midziyo nechikonzi mushure mekutadza kubhadhara munhu wavanonzi vakarova muna 2008.
Zvipangamazano zvemuAmerica zvoyambira vaBarack Obama kuti vasabvise ziso ravo paZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na ndimi yake Mwakalielia.